Vachitaura pamusangano wavaita nevatsigiri vavo munhandare yemucheke stadium masvingo vamunanga vaga varatidza kusagutsikana neuwandu hwemapato achava kukwidza musarudzo.
Ndochibvunza kukanza 133 mapolitical parties kati hano hatichimirirai musi wenomination. Misangano inezenge yabudirira kupinda panomination ndiyo handichadaidza. Saka iko zvino zvinonzwa kuti kune 23 misangano ine vatungamiriri vari kukwidza mupresidendi. Saka ndotoziva kuti kune 23 vatokwanisa kutaura navo, ini ndiripo ipapo, ku they must commit themselves to peaceful campaign. Peaceful campaign, non-violent campaign, no violence. We want a mature political campaign. Zimbabwe is of age in terms of politics. Taita mature, tava zero. Isu seZANU-PF, vonai kungoti hamungaoni kuona kwamakaita, muchazoona kuti makawanda sei, kana mozoona pativi kuti makawanda sei, makawanda samasvosve. Kuwanda kwamakaita uku mugona nguva yekutambudza vamwe. Zvimwewo zvipati kwete, kana vauya vachidini, aiwa bikira anaihara, bikira apfuure, aida mvura mupe mvura amwe adini apfuure. Todaro nyararo.
Vamunangagwa vati vatsigiri vavo havafaniri kuita mhirizhonga uye kutya uwandu hwemapato achava kwikwidza, vachiti ZANU-PF ndiyo ine rutsigiro rukuru munyika kupinda mapato ose. Asi vamunangagwa vabvuma kuvatsigiri vavo kuti sarudzo dzebato ravo hadzina kuitwa zvakanaka, vachiti vamwe vaibirira asi vasvoropodza vakabuda mupato vachinokwikwidza vakazvimirira voga.
Hongu pakaitikara maprimaries, pamaprimaries akaitika vamwe vakahwina vamwe hana kuhwina, vamwe vakabiridzira vamwe wana usumudzirwe uinde pamusoro. Handiti vandisingadi ndeaati kana varuza voti hatichadi musangana kana voti akuita maindependence, hatichawirirani, hatichawirirani. Kana kuti ndanzwa kuti kune vaviri kana vangani here handizivi, kudoko kumasvingo vaita mweya iwoyo, mweya warigoni, hatiudi mweya warigoni. Kana wakundwa, aiwa musangano mukuru kwauri. Ndogara ndichitaura kuti hapana nehomwe inokwana ZANU-PF, asi ZANU-PF tese tinokwana mairi, tese zvetinokwana.
Vamunangagwa ava vanozivikanwa nerekuti Ngwena vavimbisa kuvhura migodhi yeShabhani Mashava pamwe nekambani yeCold Storage Commission yakavharwa munguva yeutongi hwavaRobert Mugabe. Vati vachawanira mabasa matsva vanhu vemumasvingo vanosvika zviuru zvitanhatu kana vachinge vavhura migodhi iyi, iyo yaibetsera kuvandudza upfumi hwenyika.
Pane vanhu vakawanda vanga vachishanda ikoko, ichamuka zvakare yotanga kushanda Mashava King Mine. Toenda zvimwe chete kuzvishavane Shabhani Mine, varipa danho yekuzvino yekupomba mvura, tavapowo mari yavowo zvokuti migodhi yese iri miviri pasina nguva yakadini muchavona yakudinizve yaakushanda. Chikadiko kuno kumasvingo hongu tamutsa King Mine iyo pamashava, kune Cold Storage Commission yaiso yaipa mabasa akawanda almost 500 muno mumasvingo. Nechipiri tiri kusaina nechipiri bvumirano patakaenda kuDavos, vanhu vatakasangana navo ndichivaudzazvo zvinokwanisika kuti zviitike kuno, vakateerera. Ndo vati kusaina navo tasangana kuDavos nemusi wechipiri zvondonouya, vachitipa mari yacho. Takatotangisa kusa pano pa Cold Storage Commission imuke zvakare itange kushanda. Saka tanga
Vachitaura upa musangano mumwe chetewo sachigara weZANU-PF mudunhure masvingo vaEzra Chadzamira vavimbisa vamunangagwa kuti vanokunda musarudzo vachiti vachatora zvigaro zvose 26 zveparamende sezvavakaita mugore ra2013.
Tichakupai 26 out of 26 madzatakanga takakupai munguva ya2013 asi takapamhidzira kuwedzera kudarika zva2013. Provhinzi yenyu yauya nouwandu hwayo muchiona vana venyu nerigalia yashota ina kukwana. Muri kuona kuti havana vazhinji vavo. Provhinzi yenyu iprovhinzi inomira nemusangano weZANU-PF.
Musangano uyu wapindwawo nezviuru nezviuru zvevanhu zvatakurwawo nemabhazi kubva kumatunhu ose emasvingo uye vana vechikoro. Vamunangagwa vauya nevatevedzeri vavo vaConstantine Chiwenga, murongi wemusangano mubato vaEngelbert Rugege, gurukota reZviwanikwa vaWinston Chitando, gurukota redzidzo yepamusoro vaAmon Murwira, mutungamiri wedare reSenate amai Edna Mudzongwe nevamwe vakawanda. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba. Oh, gee.